Dr. Rutendo Bonde vanga vari mutungamiri womusangano wedu kubva mugore ra2011 kusvika mugore ra2016. Tinotenda zvikuru nebasa ravakatibatira nekuona kuti mabasa edu nezvimwe zvese zvatinoita zvaenderera mberi nekusimbisawo musangano wedu. Asi ivo Dr. Bonde vanga vane nguva refu vasiri kunzwa zvakanaka, saka ndizvo zvinova zvazokonzera kushaya kwavo.
Vanga vachinyanyosimbirwa nei?
Hatikwanisi kuti tinge tizotaura nezvinenge zvichizwa vanhu, asi chiripoyo ndechekuti vanga vave nenguva refu vasiri kuzwa zvakanaka.
Chii chamungataurira vana vezimbabwe chinganyorangarirwa nevana vezimbabwe pamusoro pemabasa Dr. Bonde?
Dr. Bonde vakanga vari nyanzvi yenyaya dzekodzero dzevanhu nezveutano. Vakashanda nemacommunities akawanda kuti vakwanise kubudirira uye nekuti vakwanise kusangana nezvirwere zvakawanda vachikwanisa kuziva kuti zvinomanejwa sei, zvakaita sekukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa manyaya dzeHIV and AIDS, vaende vanovhenekwa panyaya dzecervical cancer, uye kukurudzira hurumende kuti inge ichiisa mari zhinji muzvirongwa zvehealth kuti vanhu vakwanise kubatsirika muZimbabwe.
Saka vakashaya rini uye vakashayira kupi?
Vari kunzi vashaya kuseni kwanhasi uye kuchegutu.
Pane urongwa here hwati hwavepo hwekuti veruzhinji vangateverawo?
Zviri kunzi vachange vari kuitawo sevhisi nechipiri manheru kuchegutu ikoko, asi zvinotarisirwa izvo kuti zvikaita sekurongwa kwazvakaita vachange vachizovigawo Glen Forest nechitatu muHarare.
Vasiya mhuri yakadii?
Vanga vane mwamukomana.
Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kurangarira Dr. Bonde?
Sezvinhu zvatanzwawo nhasi takatisati tagara pasi kuti tione kuti tingadii semusangano, asi tinokurudzirawo vana chiremba nevamwe vese vavakamboshanda navo kuti vaende vanobata nevamwe tipe umwe wedu sapoti tuva nguva yake yekupedzisira.